Zvangoitika ndezvekuti vanga vachitivhunza pane nyaya yakabuda ichibudiswa nomwe mukomana anonyora achishandira from the media center but izvozvi akabva kumedia center saka vanga vachitivhunza maererano nestori iyoyo kuti zvakafamba sei nokuti mukomana wakaripota vakomana vana kuchata vaya vachiti tichaita mademonstrations tichadii tichadii
muri kuti vachikubvunzai manga matorwa muri vangani
vanga vachindivhunza to be more because ndaenda ndiri ndoga
saka pane nyaya yavanga kupomera here kana kuti vangokubvunzaiwo semunhu
wemuzimbabwe ini handina kupomerwa nyaya isi vari kuda kutishandisa semawitness vachitora story iyoyo kuti inoprova kuti vakomana vaya vanga vachida kuita zvisina kunaka
saka imi matambira here zvavari kuda kuti muite izvo
isu zvataita ndezvekuti vangotivhunza kuti imi kwemunoshanda uko zvakamira sei mavonero enyu estori ndapi saka isu tataura kuti story sokuiona kwatakaita tichakomenda ndobva takomenda nokunyorwa kwayakaitwa nomunyori
saka muchazonge muchionekwa here muchizonomirawo pamberi pematare muri mufakazi panyaya iyoyi sezvavari kuda izvozvo
izvozvo hatisati taziva because ivo vatiudza kuti kana vakazoda vachazotidana vakazoda kuti titaure zvenavo saka isu tichazoteerera kunzwa kwavari ivo mapurisa
asi semaonero enyu chiitiko ichochi chakusiyai papiwo semedia center pamwewo nekuveimiwa mudzenge
regai nditi tangozvitorawo sekutogwa kwataitwa nemapurisa vachiti story yakanyorwa neyakabuda pawebhusaiti yetinorana isu semedia center
saka magutsikana henyu nemabatirwo aitwa nyaya yose nemapurisa
pari zvino kuti titi mapurisa atishungurudza tingange tanyepa mapurisa zvaaiita pari zvino kutivhunza vanga vachitotambura kuti vaone kuti takasununguka here mukutaura